Ulesibindi sambe naye. Ulesibindi uchamisa. Ulesibindi sambe naye. Ulesibindi uchamisa. Baba, sibindi sambe naye. Baba, baba. Ulesibindi uchamisa. Ulesibindi sambe naye. Baba.
Chechina chatiri kushandura patinongopinda minista kana achadza basa aba mari yenyika wekuti kune anokumbira nechemwoyo mari yeruzhinji kune vane namo mumaoko chaabata chotonamira munovaziva vakomana vari muhurumende mabira vanoita mari vanorova mari semushonga wembwire mbwire kana usati vakachizwa haumiri hatidi izvozvo chisa mbamba chisa kukula izenzo isu maminista anenge arimo ana maikore mukaita zvokuda kuba unorova pasi mangwanani ngwanani takaisa mutemo wekuti chaisa koti dziri paseparate dzinongomirira vanhu vaba mari pai muhurumende fast track kujere kuitira kuti vanhu vakaona wapfuma wava mupfumi wapfuma wava mupfumi sei iwe wakanga usiri mupfumi wawana kupi pfuma nekuti nyika inofanira kuva neaccountability declaration of assets by all leaders tikuzive tikakuona wane zvipatara wakachiwana kupi tikaona wane chitoro wakachiwana kupi tikaona wane masmorals wakawana kupi